kwedu uko tikuchitinge sendro saka mamwe maodzi tikuchitinge sendro like what man ero ine ekuparwa mapusa a president we alliance president Nelson Chamisa pamwe chete na MP na kansela weko
zvakaitwa rini izvi
swa 6 julai unoyo pakuratwa maposters ku what man ero pa maundwa business center maposta iwayo aiswa ipapo vanamirwa ipapo then pakasvika murume anonzi Themba Shumba ane zita rake ranoshedzerwa naRoti Chikavhanga ndokubva abvarura maposters iwayo zviya zvezvi ndobva tanga kuintimidira kuti ari kumashawa kumuvhurusira kanzi tokupishira mumba after election then adaro zviya zvi ndobva ishi yaiswa kuna aspiring candidate weMDC Alliance MP Livingstone Dlomo ndobva atora nyaya iyi ndobva aisa kupolisi then aisa kupolisi musi wa 7 mapurisa akaenda ikoko masi ya 18 nevepeace vaenda ikokoko ndobva vazotora shoma ndobva vauya naye kuno kupolisi kunoku nanhata asati aziviswa kuti kesi yacho yakavhurirwa doketi here kesi yacho yakabvisirwa faini here ichaenda kukoti here hasina kana information yatiri kuziva izvozvi
saka nyaya yacho yakangopera yakadaro
because yakatodzokera mucommunity akutooneka mucommunity akutotenderera hapana kana chatatitauswa
ko pari zvino zvinhu zviri kufamba sei
kwera nezuro takasangana nana South Africa challenge yakadaro kuwat 8 ro futa again kuna Medellin Maremuzi arikuta candidate yeMDC Alliance akanzera ikoko kwakabharwa kuti maposters akiwo nemurume anonzi Bangwayo ikaenda futi kupolisi but still izvizvizvi maposta akangotaiitendomubata pataasira mubata futi